ndandisinoverenga hangu sezvo ndiine mazamanishoni andida kutopedzesa ndobvandanzwa gedhi richidonhedzwa vachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba abva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirovarova dhoo nemaziro ndobva ndavhura ndobva ndachinura vapinda vabva vati tiri kutsvaga obheti aripi tamboda kunyeba kuti haapo asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba ndobva abva abudikira anga akatorara zvake ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye
mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei vane zvavataura here zvavari kumudira
hapana zvavataura vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi ndobva ndati hapana sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo kumba ndobva vabva vatora mafoni angu ndo anga ari pachena ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi ndobva vabuda bva vaenda nawo
ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa
vangomuzvizvurudza vachimukwevera panze kuti abude vabva vapinda mumota yavo yerudzi retoyota ramex handa kukwanisa kuona kuti number plate dzachona dzaadziritii vabva vaenda
ivo vanga vakapfeka yunifomu here varume ava uye vanga vakamira sei mungavatsanangura sei
pavari vese papasina anga akapfeka yunifomu asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso vanga vakabata kupfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo vachitokoka zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutopfuura dai kuri kuti paitika kakurusana
vane zvimwewo here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza
pane mahwindo avapunza nedhoo ravarova rekutotadza kuvharika nozvega zvavarova
saka makwanisa here kumhanara kumapurisa
handida kukwanisa kumhanara nekuti iye zvino pakati peusiku ndikwanise kuwana wekufamba naye vana handikwanise kunge ndichibuda
munofunga imi kuti vanhu havangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangovewo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri
hadzingave mbavha nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda haiuye ichibedza munhu nezita uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vari serine chinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzaanguva dzeusiku vatauya vovatora
ko vana vasarawo vari sei
vana hapana chavanzwa vakangorara